Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 10/2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vazonzi vabhadhare chibatiso che 300,000 iwo madhora emuno masoro emuno aya. Osiya passport yavo kwa Club of Sports nekuti vanozozviratidza kumapurisa echitungidza kuSt Mary's kamwe chete pashumba.
Mumiri wechitungwiza noti mudare reparamende va Godfrey Stole nebato re Citizens Coalition for Change vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vaimbova mutungamiri weNigeria va Olusegun Obasanjo vanoti kukundikana kweAfrican Union kutora matano pane vakapidigura hurumende yavaive mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe ndiko kwave kupa kuti mamwe mauto emuAfrica apidigure hurumende dzavo. Kopano chingadzidzwe here neZimbabwe pasarudzo dzakaitwa muAmerica. Chichakupai mafungiro ezvisara zveZimbabwe panyaya iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Ndakaenda kunokumbira kuti
imwe nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC yanga iri muusungwa vaGodfrey Sithole vanove mumiriri wechitungwiza anoti mudare reparamende vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare remagistrate nhasi masikati mushure mekunge vagara mutirongo kwemwedzi ingada kusvika mishanu. Rimwe remagweta ari kumirira vaStole panyaya iyi vaOliver Marwa vekambani yemagweta yeTabana and Marwa Legal Practitioners vanoti mutongi wedare vamarehwa nazvo gofa vatara kuti vaStole vabvise mari yechibatiso inoita madhora emunyika zviuru mazana matatu kana kuti 300,000 Zimbabwe dollars pamusoro pekuzviratidza kumapurisa kamwe chete pasvondo. Mimwe mitemo yavatarirwa vanzi vasakanganise vafakazi uye kuti vape mumaoko edare gwaro ravo rekufambisa kana kuti passport. Vamarwa vanoti vaStole vari kupomerwa mhosva yekukonzeresa mhirizhonga vanotarisirwa kudzoka zvakare kudare nechipiri chinouya musi wa15. Mumwe wevakasungwa navo vanove mumiriri weZengeza West uye vari mutevedzeri wasachigaro webato reCCC vaJob Scala vamirawo pamberi pedare nhasi pamhosva yavari kupomerwa yekuda kupedzera mhirizhonga yakaitika musi wa31 Chikunguru 2020 vakanzi vadzoke zvakare kudare musi wa17 mwedzi uno. VaStole navaScala vakasungwa pamwe chete nedzimwe nhengo dzeCCC 14 musi wa14 Chikunguru vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga mushure mekuwanikwa kwemutumbi wenhengo yebato ravo muzvaremo Blessing Ali avakapondwa. Vasungwa ava vakachengetedzwa kujeri guru rechikurubhi kunyange hazvo vasati vawanikwa vaine mhosva. Ngatinzwei hurukuro yataita navamarwa pamusoro penyaya iyi.
Takaenda kunokumbira kuti vaStole vawane mukana iwoyo kuti vabhadhare bhero. Takazviita nezviro izvozvo mushure mekunge taverenga humbo hwemapurisa kuti huzoshandiswa kuzuva ravo rekupfungwa yatinoti trial. Taverenga humbo ihwohwo takaona kuti zvange zvakaisirwa vaStole navaScala parimandi zvichitaurwa nemapurisa zvaityisa zvikuru zvichibudisa mhosva inoita seinotyisa. But humbo hwacho hwakatakazoona hwaari kuda kushandisa takaona kukoti izvozvo tichitaurira dare kuti izini vakashandisa humbo hwavanahwo hapana kupara kuti vaStole vaizobatwa nemhosva. Vakawanzi vakapara zvavakaisirwa parimandi muna June wegore. Saka dare rakaungana nezvi
Saka ma conditiona
Tazonzi wabhadhare chibatiso che 300,000 iwo madhora emuno masoro emuno aya osiya passport yawo kwa Clerk of Courts nekuti vanozozviratidza kumapurisa echitungidza kuSt Mary kamwe chete pasvombo.
Imi semagwetawo matambira sei iyo maconditions apiwa kana zvatarwa izvi?
Maconditions apiwa tinoti anoenderana nemutemo webhel kana kuti mutemo wezvibatiso. Semaonero edu haasiri maconditions anonyanyoshisa sterics kana kushamisira maconditions anongoenderanawo nemacircumstances kana kuti nechimiro chavasitore vane zveupfumi nezvebasa ravo.
Saka vatokwanisa here kunge vachibhadhara mariyo yechibatiso zvekuti vangadai vaakunze?
Vatobhadhara mariyo asi kubuda kwavo hatisati tati vabuda nekuti vanhu vezimbabwe prison and correctional authorities vanewo maverifications avanozoita nemapepa achabva kukoti kwabhadharwa bill vogona kuzovabudisa. Asi kutaura kuno tiri kufara kuti pane chisungo chedare chekuti vape. Saka tiri kutarisira kuti nhasi manheru kuma7 vanenge vaane mhuri yavo vanenge free person.
Vanga vari gweta rava Godfrey Stole vaOliver Marwa vekambani yemagweta yeTavana and Marwa Legal Practitioners vari parunhare muHarare neStudio 7. Vamwe varimi veminda mirefu iri munzvimbo yeMuguza kumatevelo Land North ndevamwe varimi vakarima gorosi zvine mutsindo asi gohwo ravo rinogona kukanganiswa nekunaya kwemvura. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vanobo Shongwane ndomwe varimi 24 vanoenhengo dzeRedwood Irrigation Scheme iri muminda mirefu yemunzvimbo yeMuguza mudunhu reMatevele Land North. Vashongwane vanoti vari kufara nekuti gohwo ravo regore rino regorosi rinorimwa munguva yechando rakakura kupfuura mamwe makore ose kubvira zvavakatanga kurima munzvimbo iyi mugore ra2004. Vanoti izvi zviri kuitika nekuda kwerubatsiro rwavakawana kubva kuhurumende kuti vakwanise kuwana center pivot iyo inodiridzira panzvimbo yakakura uye ichidiridzira zviri nani kupfuura kudiridzira kwemhando yeoverhead irrigation.
Tatichishanda asi gohwo redu ranenge risingaiti zvakanaka asi kutevera chirongwa chehurumende vakatibatsira nekutipa center pivot yamuriona iyi. Takarima mahectares anokwana 17.4 tatitarisira kuti icharima 30 hectares. Takakanganiswa nezvimwe yatauzoirima yese asi gohwo rinoi tiri kutarisira kuti gohwo redu ringangosimukira zvikuru because pari zvino semaonero angu tiri kutarisira kuti tingangowana matans angasvika 80 kana kuti kupfuura ipapo.
Vamutokozi Zilunga murongi wemabasa muchikwata cheRedwood Irrigation Scheme vatsinhirawo mashoko aya asi vanoti vakanonoka kuwana combine harvester yekukohwesa izvo zvavanoti zviri kuvhiringidza gohwo ravo.
The rains have affected us already because it has rained
mvura yativhiringidzira gohwo redu sezvo kwandotanga kunaya. Gorosi redu rinopedzisira rave neunyoro izvo zvinoreva kuti tinenge tafanira kumbokomesa tisati taendesa kuGMD. Taitarisira kuwana combine harvester masvondo maviri apfuura asi hatina kukwanisa. Takaedza kuada tikaenda futi kweFC asi takazowana iyi yatatanga kukohwanayo nhasi.
Amai Audrey Ncube murimisi anoshanda nevarimi veRedwood Irrigation Scheme vachivabatsira nekuvapa dzidziso yakasiyana-siyana vanoti rimwe rematambudziko makuru akatarisana nevarimi ava inyaya yekushomeka kwemvura.
Sile problem yamanzi yiko lanamhla siloku sikuluma ngokuti iwiti leisilayo katesa.
Dambudziko guru nderekushomeka kwemvura. Izvi ndizvo zvinoita kuti tikwanise kurima gorosi chete tichitadza kurima zvirimwa zvakawanda panguva imwe chete. Zvinoda kuti pave nezvimwe zvibhorani kuti tikwanise kudiridzira nzvimbo yose inokwanisa kurima. Nzvimbo ino yakakura asi tinotadza kurima yose nekuda kwekuti mvura ishoma.
Nyika iri kutarisira kuwana matani zviuru mazana matatu nemakumi masere kana kuti 380,000 tons ako kanoveke kutanga kuti nyika iite gohwo rakadai regorosi. Varimi veRedwood ndevamwe vevarimi vakashanda kuti gohwo iri riwanikwe. Varimi ava vanorimawo zvimwe zvirimwa zvinosanganisira muriwo, madomasi, hanyanisi negarlic. Kunze kwekuvawanisa raramo ivo pachavo, varimi ava vanobatsirawo vamwe vagari vemunharaunda nekuvawanisa mabasa. Ndaka mirira Studio 7 kumuguza kumatele North. Ndini kudzana Msengi.
Apo mazuva ekuenda kusarudzo dzegore rinouya ari kuramba achiswedera nyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika zvikuru yakanangana nenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dzinonzi dziri kuramba dzichikwira zuva nezuva. Svondo rino vanofungidzirwa kuti ndevechidiki veZANU PF vanonzi vakaedza kukanganisa musangano webato reCCC nevatori venhau. Uye vechidiki ava vanonzi vakabvutawo zvaishandiswa nebato iri mukuzvishambadza pamusangano wavakaita kuMedia Center muHarare. Mumatunhu akawanda ekumaruwa, bato riri kutonga reZANU PF rinonzi riri kushandisawo mbeu nechikafu zviri kugoverwa nehurumende sechombo chekurovesa nacho vanopikisa kuburikidza nekuvanyima mbeu nechikafu zvinofanirwa kunge zvichigoverwa pachena. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vave kuona sekunge Zimbabwe isiri kudzidzawo kubva kunyika dzakaita seAmerica iyo ichangobva kuita sarudzo dzemidterms dzisina mhirizhonga, vachiti vanoona sekuti sarudzo dzegore rinouya dzichakanganiswa nemhirizhonga yavanoti yakasika kutanga. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeCitizens Coalition for Change vari mumiriri wembizo mudare reparamende vasettlement Chikwinya pamwe nava Alex Gakanje vanove nhengo yevechidiki yeZANU PF. Tatanga nekubvunza vachikwinya kuti vanoti kudii nekukwira kuri kuramba kuchiita mhirizhonga yezvematongerwo enyika.
Tinayo mudariro iyi nyaya yemhirizhonga nguva dzino dzesarudzo. Inyaya inosuwisa nekuti akasike kutanga. Zimbabwe tava mune inonzi cycle of violence during election time. Mukatarisa mareports ese ema-election observers kubva 2000, 2002, 2005, 2008, 2013, 2018 ma-election observers ose kusanganisira nesadhan vanotori negwaro ravanoteura kuti maelection emuzimbabwe anowanikwa aine mhirizhonga mukati. Zvinova zvaita kuti maelections edu asaburitsa elegitimate result. ZANU PF ikasvika panguva dzesarudzo inoemploya maviolent tactics and tendencies nekuti haina imwe nyaya yekuudza vanhu. Ndiyo ruling party kuti vaudze vanhu takagona chakati nechakati nechakati hapana. Saka vanoda kuvhundutsira vanhu vovambunyikidza kuti vanhu vagovhota mukutya. Toramba tiri mucycle of disputed elections zvoita kuti ikonomi yedu isafamba zvakanaka.
Vagakanje, mazwa mashoko ataurwa navaChikwinya hanzi tangogara tiine nhaka imwe chete yemusaridzirwa iri nhaka yekuti nguva yese yesarudzo pane paine mhirizhonga. Mhirizhonga iyoyo chinongedzwa kunzi inokonzerwa neZANU PF. Pindai tinzwa.
Ndinonzwisisa kwazvo tsika nematauriro anoitwa neopposition gore negore patinotarisana nesarudzo. Sevanhu vanoziva kuti havasi vakakunda musarudzo vanopedza vasimuke nenyaya dzavanozoshandisa kutaurira vanovapa mari kuti takundirwa mutarudzo nekuti taitika mhirizhonga. Ivo vachipinya kana vachiti mukwekwe makaita mhirizhonga sezvavataura ende vachiti ZANU PF inoshandisa mhirizhonga kuina maelection. Saka vanhu vacho vemukoto vakarohwa havatyi here nekuti vakazondovhotera CCC? Pavari kuti kurova kwacho kwakaitika hakuna zvakwakashanda here kana chiri chokwadi kuti ZANU PF inohwina nemhirizhonga? Hatiperere ipapo chete. ZANU PF semusangano dai kwainzi tinohwina nemhirizhonga taienderei kunokambeni, taitengerei motokari dzekukambeni, taizopirei vachidiki vedu madzimai nemahovhiezi motokari dzekuti musangano uitiwe basa paranzoto ishandisa mhirizhonga. Uyezve vachipinyava michokwadika dzekuti ZANU PF semusangano senyika ikanzi yakuita mhirizhonga netriple C pamapato 128 ari muzimbabwe. Triple C yoga iri 1 ndo inobva yatingidzwa mhirizhonga. Kumamwe mapato ese aya seasi kubhotoro kuri kuita mhirizhonga.
Vachikwinya mubvunzo uyu.
Regai ndichange nepanyaya dzemota. ZANU PF inoziva kuti maviolent tools avo anofanira kuva mobile. So tikazokera pakamuni vakadeploya 21 vehicles kwete dzakashandiswa nevanhu vemukamuni asi dzakashandiswa nevanhu vakabva Kadoma, Masvingo, Gweru nekuti dzaka dzakatonyorwa ndo dzakauya dzikarova vanhu vemukamuni. So inokaita mafuta ekuti machinari yavo yeviolence ive mobile ifambe from constituency to constituency. Kumatopo kwakarohwa MP akavhunika maoko nemotokari dzimwe chete. Saka ndinoshandiswa navagakanji kana vachidada nekutengwa kwemotokari dzinoshandiswa paviolence. So point yangu ndeyekuti vari kuti kune 128 opposition. ZANU inoziva kuti the real opposition it's Nelson Chamisa and the Citizens Coalition for Change. Do I know?
Vagaga njese Zanu PF ndi happy matana amuri kuitoe kushiche nora nukuta akakasike kutanga Zanu PF chipo mewa nyaze mirijonga asimu chiramba zizu amuri kuita kupari zira nyika kutistaka chena
kutu anga ndike mtivati kunyanga wandi sananguri mekiti Chamisa paaiti I will make this country and governable airere ne paaiti kana tukata wene election statutisa maspiritivo watiteka yele tae watiteka redi taiti pamuwaru kune watu demonstration na wata nge wandi kimbire botano redi mkutanga se Zanu PF kuchaga minduro nikuti Chamisa airere baaka taora maspiritivo mbairati
Vachikwenya tinoona kuti muno muAmerica maamuchitwa saridzo hatina kumbonzwawo nyaya dzemhirizhonga zvii zvinotadzisa Zimbabwe kuti ingotedzerawo zvinhu zvakadaro zviri nyore zvokuti vanhu vanogarisana vakanga vavhota zvatopfuura
regai nditange nemubvunzo wamukoma Gakanje wekuti Chamisa airevei Chamisa is the voice of citizens. So Chamisa airevei kuti economy icharamba kushanda kana ini neZanu PF makabirira sarudzo ndo zviri kuitika nhasi choenda pamubvunzo wenyu vakoma Jonga Zanu PF haizivi chinobvisa sarudzo nekuti inoramba iri muliberation war mode.
Vagakanje pindurai zvinotadziswa sei kuti munyika mungoitwawo sarudzo dzakachena
ichiwo sarudzo dzedu dzakachena ndosaka muchiona kuti United Nations AU sabhadhi vese vanotaura kuti purezidendi wezimbabwe ndivamunangabva maelections akapera
vanga vari nhengo yezanu PF yevechidiki vaAlex Gakanje vari parunare muHarare manzwa kubva kunhengo yeCitizens Coalition for Change vari mumiriri wembizo muparamende vasettlement Chikwinya vaviri ava vanga vari muhurukuru yanga ichikokerwa neStudio 7 iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBrazil raburitsa gwaro richiti pane zvimwe zvinhu zvisina kufambiswa zvakanaka musarudzo dzakakundwa mutungamiri wenyika iyi vajaya Bolsonaro musi wa30 gumi guru nemutungamiri webato rinopikisa vaLuiz Inácio Lula da Silva vatsigiri vavaBolsonaro vari kuratidzira kumakamba emauto vachikurudzira kuti apindire kuti vaBolsonaro varambe vachitungamira vaLula da Silva vari kutarisira kutoreswa mhiko musi wa1ndira kunyange gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaPaulo Nogueira vari kuti sarudzo dzinogona kunge dzakabirirwa hapana humbowo hwakati spekiti hwavari kupa Mukuru wemauto muAmerica General Mark Miley vanoti mauto emuRussia zviuruzana kana kuti 100,000 vakafa kana kuti vakakuvara muhondo neUkraine. Vati weUkraine inogona kunge yarasikirwa neuwandu humwe chete hwemauto. Nepfenyuro yeReuters inoti haisati yanzwa divi reRussia panyaya iyi. VaMiley vakataura mashoko aya kuNew York vakakurudzira runyararo kuti vanhu vasarambe vachifa.
Hongu mudunhu rinore Africa tine vaimbova vatungamiriri venyika nehurumende vakawanda kwazvo uye vakasiya basa nenzira dzakasiyana siyana ende mukusiya basa kwavakaita tinotondera nekuvacherechedza nokuvapa ruremekedzo rwavo rwakazara sevatungamiriri vana vevhu vakatungamirira matunhu edu eAfrica kusanganisira naivo vaObasanjo vaimbova mutungamiriri wekuNigeria tinovaremekedza kwazvo kunyangwe zvavo vachionekwa kuti mafambiro avo haana ruremekedzo kunyangwe kune vanovakudza maitiro avo haana nyadzi kune avo vanovanyarawo somunhu mukuru zvinhu zvatinenge tisingatarisiri asi ndizvo zvatiri kuona zvinotitaridzawo zvekare kuti vaObasanjo zvichida pamwe havana kuwana mukana wakakwana wekuti vaudze kana kuti vaonese
kuoneswa kuti vadii chaizvo apa vamugwari mungatsanangura
kuti basa rakafamba mugore ra2017 rakafamba sei uye nyika yedu ine rusununguko nerunyararo nekushanda kuri kuita vanhu vedu nevatungamiriri vedu takanangana nebudiriro saka mashoko avo avanotaurayo hatizivi kuti vanomawana kupi uye anovabatsirei asi tinovimba kuti hazvisi zvinhu zvinoshamisa pazera ravo zvinowanikwa pamwe zvichida munhu unenge achingeoita hanganwa zvakasiyana siyana tinoziva kuti ndo zvinoitika asi chavanga ngoda zao kuziwa ndecho kutu hurumende mzimbabwe ndeye wanawe mzimbabwe na nyika edu uye hurumende yo yaka gazu wa zulipa mtemo kukaitua saruzo muna 2018 utungamiri wedu ukakunda msaruzo izozo kunyangwe zazu wawa basanji wachizikanu wa zikare kutumgorela 2003 ndiyo wanawa ungu wawa tungamiri wenyika wakasoro wa kwazu mbushuwe mekunge wapatisipeta kano utu watu wa dano kutu zimbabwe izo shika pakubuda mkomoni wawo
zvii zvavakaita pa vamugwadi zvakapa kuti muti ndo vakakonzera kuti Zimbabwe idzingwe
vachinge varambidza musangano waitwa wematungamirira hurumende waitwa kuAbuja.
Tine urombo vateereri, iyo yanga iri nyaya yamuri kunzwa machibva kumashoko kumukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare naBlessing Zulu vachitaura pamusoro pemashoko ataurwa nevaimbo vemutungamiri wenyika yeNigeria vaOlusegun Obasanjo avo vari kushora nyika dzemuAfrica nekusatorera Zimbabwe matano akasimba muna 2017 apo mauto akapidigura hurumende yamushakabvuva Robert Mugabe vachiti izvi zvave kupa kuti dzimwe nyika dzemuAfrica dzitevedzere zvakaitika muZimbabwe. Vaobasanjo vanga vachitaura pamberi pedare repan African Parliament muJohannesburg vakati vakatombotaura muna 1999 kuti nyika dzine vatungamiri vakauya nepfuti dzimiswe kuva nhengo dzeAfrican Union asi hapana akavateerera. Vati zvaitaurwa nemauto emuZimbabwe zvekuti vainge vasiri kupirigura hurumende hazvina nematuro ose vakatiwo vatungamiri havafaniri kuwandudza mabumbiro emitemo kuti vatonge kusvika madhongi amera nyanga. Tanzwawo zvakare takunzwawo kuhurukuro yanga ichiitwa zvakare naBlessing Zulu Studio 7 nenyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vachipindurawo panyaya iyi.
Zviri kutaurwa navaObasanjo zvinhu zvakakosha asi kuti zvibatsire utongi hwejekerere muAfrica, the Southern African Development Community nemaleaders ayo, the African Union nemaleaders ayo, vanofanira kutora zviga zvakasimba pavanoona panoitwa zvinhu zvakaita seizvozvo kuitira kuti zvinhu izvozvo zvisakanganisa utongo hwejekerere kautongo wevanhu woruzhinji.
Munorevei apa Dr. Ruhanya mungatsanangura?
Izvezvi Zimbabwe iri kuenda kumaelection. Munyika muno tinotaona muri kuitwa violent activities pamabaelection akadarika. Kana kuti opposition iita musangano yayo vatungamiri neleadership yechidiki yezano anotoenda achindodzingirira vanhu. Tinoona kuti MDC yakatopwanywa. MDC Alliance ya Sitsiko State yakapindira ikapana munzura chinhu chevanhu asi vanhu vakavaramba mabaelections akauya havana kana chakakatora. So Sadaki haifaniri kuita a toothless bulldog. Izvezvizvi mukatarira the way the Zimbabwe Election Commission yainorana sarudzi unotoona kuti pane chinangwa chokuda kumbunyikidza vanhu, chinangwa chokuda kudiridzira.
Ko sei muchidaro nekuti zeki iri kutika haina divi rainorerekera?
Voters roll haitombozikani. Vanoti inofanira kuti itengwe ino mutengo wokumusorosoro asi tinoziva kuti ZANU-PF haitengeserwi. ZANU-PF ndiyo inorwana zeki, ZANU-PF ndiyo ine voters roll, ZANU-PF ndiyo inoita zvese. So kutaura kwaObasanjo kunoda kutsigirwa nezviga zvinoiswa neSADC nyika dzemuSouthern Africa Development Community nenyika dzemuAfrican Union kuti dzitore matano akasimba.
Kuti kudiya pachaizvo mungatsanangure varwanyi?
Kuti nyika yega yega inenge yashandisa mauto kuchinja hurumende inotemerwa zvirango zvakasimba kuitira kuti vana venyika idzidzi vakwanise kusarudza vatungamiri vavo pajekerere pasina anombunyikidzwa mauto asingapindiri.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tochimbotarisa nhau dzemitambo. Zvikwata zvemuAfrica zvarasa tsika yekutora varayiridzi vemhiri kwemakungwa kuenda navo kumakundano eWorld Cup. Takatarisana neiyo iri kuitirwa kuQatar gore rino. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Cameroon, Ghana, Morocco, Senegal, neTunisia dzichange dzine vararidzi vemunyika madzo apo dziri kukweshana nezvimwe zvikwata zvine mukurumbira pasi rese. Izvi zvasiyana nemazuva achangopfuura apo zvikwata zvemuAfrica zvaiburitsa mari yakawanda kutora vararidzi vemhiri kwemakungwa, vamwe vacho vaizokundikana kumakwikwi aya. Gore rino zvikwata izvi zvarasa katsika aka. Cameroon iri kuenda na Rigobert Song. Senegal iri kuenda na Alilou Cisse. Morocco ina Wallace Ragragu. Ghana ina Otto Addo. Tunisia ina Jaleo Kadri. Vese vanobva munyika idzi. Addo wema Black Stars akaberekerwa hake kuGermany, asi vabereki vake vari zvizvarwa zvekuGhana, uye ari mumwe vararidzi vechikwata cheBorussia Dortmund, icho chiri kumupa nguva yekuenda kuGhana kuWorld Cup. Muteveredzeri wemuraridzi weCapes United, Fungai Tostao Kwashi, anoti nyika dzemuAfrica dzave kukudza nekuremekedza vararidzi vadzo. Anowedzera iye kuti vararidzi ava vane ruzivo rwakaenzana kana kudarika vari mhiri kwemakungwa.
Zvinhu zvakanaka Stereki for development yema African coaches. Zvinhu zvinodadisa zvekuti izvo zvinorakidza kuti mucontinent medu muAfrica muri kushandwa ende makoaches edu ari kudzidza ende ari kugrowa, because wakaona uchikwanisa kuqualify za team kuenda kuWorld Cup unenge uchita basa rakanaka.
Aimboraridza Dynamos neZimbabwe Under 17 Lloyd Sugore anoti zviri kuitika izvi zvinomupa manyuku nyuku nekuti iye agara ane chivimbo nevararidzi vemuAfrica. Taurai manguyo uyo anorairidza Harare City anoti ichi chidzidzo vatungamiri venhabvu muZimbabwe kuti vanofanira kutarisa vararidzi vemunyika pakutarisa muraridzi wechikwata chenyika chemaWarriors, nekuti ndivo vanoziva vatambi vemo.
Zvinoita kuti chero vatungamiri vedu vaonewo kuti varairidzi vemunyika vanenge vane ruzivo rwakanyanya pamusoro pevatambi vanogona kunovamirira makwikwi akaita seiwawa.
Mukuru weZifa vaGift Banda vanoti ivo pachavo vanoda murairidzi wemuno, asi komiti yeZifa ndiyo ichava nekupedzisira kana nguva yacho yasvika.
Tinenge tichida murairidzi wemuno because ndivo vanhu vatofanira kuti tivape mukana kuti varatidze kuti nyavo vanogona.
Pari zvino Zimbabwe haina murairidzi mushure mekunge yambomiswa kutamba nhabvu neFIFA nekuramba kudzora pabasa. Vafelton Kamambo, mutungamiri weZifa, akadzingwa basa neSports and Recreation Commission. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Zvichakadaro, murairidzi wechikwata cheCameroon Rigobert Song adoma chikwata chichamirira nyika iyi kumakwikwi eWorld Cup kuKata. Vadomwa vanosanganisira Brian Meumo akambotambira zvikwata zvevechidiki zveFrance. Mbeumo anotambira Brentford kuBritain. Vincent Abubakar ndiye anenge ari captain wechikwata ichi. Asi mutambi wekumashure Michael Ngadeu Ngaji asiyiwa zvashamisa vakawanda. Chikwata ichi chine vatambi vanotambira muCameroon vaviri chete vanoti Saibu Maru naJerome Ngom. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8pm nhasi, apo tiri kutarisa nyaya yesarudzi muAmerica zvikuru pamadzimai akakwikwidza. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mumiriri wechitungwiza West mudare reparamende, ndinodzokorora, mumiriri wechitungwiza North mudare reparamende vaGodfrey Sithole vebato reCCC vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Gaino Gumede Saidi.
sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.